Ndini Evans Zininga ndichiti haino imisoro yenhaudza nhasi chipiri ndira 23/2018. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kumusangano weWorld Economic Forum uko vari kutarisirwa kuchenesa chimiro chenyika. Reformed Church in Zimbabwe inonyorera tsamba kambani yeGushungo Holdings inova kambani yemhuri yekwaMugabe ichiti vabve panzvimbo yavakabvuta iri kuGreystone Park muBorodale muHarare gore rakapera. Grain Marketing Board inoti yakarasikirwa nemari inoita mazana maviri emamiriyoni emadhora zvichikonzerwa nemitengo yaidzikwa nehurumende mukutenga nekutengesa chibage. Muimbi ane mukurumbira Yu Masekela anoshaya. Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutaura zviri kuitwa nevechidiki mukugadzirisa ramangwana ravo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860-6080-15580 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM uye 2 PM mazuva ose. Musakanganwewo kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona.